wafamba zvakanaka zvikuru, wanga uri musangano uri paconstitution yedu unonzi National Assembly. National Assembly zvinoreva executive unit league namaexecutive amaprovinsi avo, ndo vanouya voungana votarisa zvavanga vachiita nguva inenge yapfuura, yanengati in between the two National Assemblies. Zvipi zvavakaita zvakanaka, zvipi zvavakakonewa, zvipi zvinoda improvement, zvipi zvinoda kuramba zvichiitwa, zvipi zvinoda kusiyiwa. Saka National Assembly tinoinvaita zvikuru president kuti vagozotiudzawo zviri kuitika kuhurumende, zviri kuitika mumusangano, nokuti pahwaro hwemashandiro atichaita tichienda kumberi, nokuti pazve yatingati direction on the political issues, economic issues, anything zvinofungwa napurezident kuti vechidiki vangadzidza kwavari. Ndo musi wavanosangana navo, vobva vataura, vobva vadzidziswa, tobva ipapo toenda kumusha tonoimplementa zvatine tabvumirana semayouth, tonoranda mastructure atinenge tichitungamirira.
Zvii zvikuru zvamungati zvataurwa nhasi zvingatakurwa nevechidiki kuenda kumisha yavo?
Zvikuru kuru zvataurwa napurezident ndezvekuti vanokurudzira mayouth kuti vataure zvavanoona zvinoitika munyika. Kana pakaitwa debate, vave vakasununguka kutaura maonero avo, vodiscasa, vabvumirana, vasina kubvumirana, vokupedzisira kana vasina ngavatovhota kuti idea iri kwayo ndeipi, yoruzhinji ndoyoteverwa. Saka zvikuru vanga vachiti hakuna unoti ini ndini ndinoruzivo ndoga. Mayouth ose ngapuwe mukana wokutaura maonero avo, ingava kuekonomics, ungava kuutungamiriri webato, ungava kumararamiro edu, zvatinofunga kuti zviitike panharaunda dzedu, mayouth ngaregewe achitaura zviri mupfungwa dzavo.
Tiri kunzwawo vamwe vanga vari kumusangano vari kuti vamunangagwa vasvoropodzawo vechidiki. Mungataura panyaya iyoyo?
Yes, mukuru atitaurira kuti sevana vechidoko tinoda kukuonai muri kumberi kunzvimbo zvose, muchitaura pamusoro pazvo, muchikurudzira kuitwa kwazvo, kushanda kushandira nyika yenyu, kushanda kushandira musangano wenyu. Vechidiki hamufani kungorara zvokusvika pokuti vakuru vanoti zvino vechidiki vachiko here. Saka mukuru wati aiwa, imi vechidiki tinoda kukunzwai muchitaura. Pamwe munorashika, ichitokuudzai kuti kwete apa marashika apa, fambai makaita sezvisi.